Bepa na Urenews Day, raburitsa mashoko ekuti vamupoko vakasvika pakamba yeBulawayo Central, apo pakachengetedzwa nhengo dzebato rezanupf dzakasungwa mushure memhirizhonga inonzi yakaitika nemusi wesvondo pamahofisi ebato iri paDavis womuBulawayo makare. Zvinonzi nhengo dzezanupf dzakasungwa idzi dziri kuchikwata cheGeneration 40, icho chiri kukwidzana necheTeam Lacoste pamujau wekuzotora matomu kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Mhirizhonga yakaitika iyi inonzi yakasiya vanhu vaviri vakuvara zvakaipisisa, uye inonzi yakakonzerwa nemakakatano ari muzanupf panyaya yekuda kubvisa murongi wemisangano mubato iri vasevhi yakasukuwere pachigaro kuri kuitwa nevamwe vari mubato iri. Vakasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro, asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vakarembera pabhachi ravamugabe. Vamupoko vanonzi vakasvika pakamba yemapurisa yeBulawayo Central ndokufurufusha mukuru wemapurisa pakamba iyi vachida kuti vanhu ava vasunungurwe. Zvakaitwa navamupoko izvi zvasvorwa neMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai. Munyoro anoona nezvinoitika mukati menyika muMDCT amai Lilian Timvias vati zvakaitwa navamupoko izvi zvinoita kuti mapurisa asaite basa ravo akasununguka.
And nyaya yaVP Mpoko haina kumira zvakanaka, nokuti VP Mpoko vakatora oath of office and vakataura ivo kuti he is going to uphold the constitution of Zimbabwe. Saka vanotoziva kuti kupopota kwavaita vachipopotera mapurisa kuti vari vasunungure vasungwa vanga varesva vakaripotekwa kumapurisa imhosva. Saka nyaya iyi ivo semutungamiriri wenyika vice president wavamugabe vanoziva kuti bumbiro remutemo ndo rakanyanyokosha zvikuru munyika ende ndo ravanofanirwa kuti vange vachitevedzera. Vamupoko vanoziva zvakare kuti ijuti remapurisa kuti iko vave vachinyaya dzinenge dzaripotwa kwavari vave ndivo vanotanga vadziongorora, then nyaya idzi dzozoenda kukoti. Vasungwa ava voreleaswa nekoti. Ende uye zvakare vamupoko hakuzi kutanga vakatombozama kuzviita izvi ende vari kuramba vachityora bumbiro remutemo.
Zvataurwa namai Timvias zvatsinirwa navagift Nyandoro vano vemutauri wevakafanobata chigaro chemutungamiriri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vaNyandoro vati zvakaitwa navamupoko zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinoti mapazi ehurumende anofanira kushanda pasina kupindira kweutungamiri hwenyika.
Zvazvinoreva zvinoreva kuti hapachina kugadzikana kwemutemo pabumbiro redu remutemo munyika yatingati rule of law. Izvi zvinorevei? Mapurisa vanhu vanofanira kunge vachiita basa ravo pasina kutyidzisirwa vakasununguka, uye kodzero dzemapurisa dzinochengetedzwa nebumbiro remutemo munyika muno muzviri pamutemo ratingati constitution yedu yenyika. Nyika yedu uri mutemo mukuru, constitution yedu unoita guarantee yatingati separation of powers. Vamboko ndo yatinoti executive. Haifanirwe kunge ichiindafia nekuti mapurisa vaita basa ravo sei. Ndosaka kune legislature, executive, judiciary. Zvinongoreva kuti munyika muno mumutemo hauna kufanana kune vese. Tinogara tichitaura uye zvinozadzikisa mashoko edu isu vari muopposition zvikuru veNational People's Party kuti mapurisa nguva zhinji while tinovaremekedza, asi nguva zhinji vanoshandiswa kuita mabasa asina kururama, mabasa ekuchengetedza even huipi hwezano. Ende hakuna chinodarika semucherechedzo pane zvaitwa navamboko. More importantly, vamboko vachiita zvinhu zvinonyadza zvakadai varivo vari kunge vakamira semutungamiri wenyika, zvinonyadzisa.
Zvichakadai amai Timvias vati sebato MDCT ichakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva pamwe nekudare reparamende.
Vanozokonzeresa mhirizhonga yakakurisisa munyika kwekukonzeresa bloodshed, nokuti vanoziva kuti chero vakarova chero ani, chero kuuraya ndinoona kudaro. Vamupoko vanogona kuita sei kuuya vachivabvisa. kumapurisa. Saka vacharamba vachiita izvi because vamupoko vane masimba makuru chaiwo anonzi executive powers. Avari kuda kutyora vachishandisa kuburitsa nyaya, kuburitsa vasungwa vanenge vapara mhosva. Saka izvi isusu hatizvikurudzire uye hatizvide nokuda nekuda kweizvozvo. Vamupoko vanofanirwa kuziva kuti tinokwanisa kana kuapply a constitutional application kuti vabviswe muofisi iyoyo because varamba kushingirira vachityora bumbiro remutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Chisi vanoti zvavai pachena kuti utungamiri hwezanu PF hauzofe hwakatevedzera mitemo yenyika uye mitemo iyi haizoshandiswa zvakaenzana pakati pevari muzanu PF nemapato anopikisa.
Zvinhu zvinotaura mupoko zvinototyisa nekuti zviri kuratidza kuti kwatiri kuenda hakuna kumira zvakanaka. Vanhu veZANU PF vakaita mhosva, nyange vaitana mhosva pakati pavo, zvinoratidza kuti izvo ivo havakwanisi kuvachisungwa and ZANU PF yaratidza izvo kuti zviri kuramba zvichitaurwa nevakomana veMDC zvokuti problem yemareforms haisi nyaya yemaelections chete, inyaya yatinoti encroachment of the executive into the electoral management system. Ndo zvaakuitika ike zvino zvokuti tiri kuona masimba executive achienda achinodambura zvinhu zviri kuitika kune zvimwe zvinhano zvemapoko ematongero enyika kuitira kuti vanhu veZANU PF vasange vari mumhosva, nyange ari iye anga achiita meeting iyoyo munhu anenge akanganisa anga akanganisa. Saka zviri kutaridza isusu kuti patiri kuenda muna 2018 tichaona vanhu veZANU PF vachisiyiwa vakadaro, vanhu vane mapako mapato anopikisa varivo vanosungwa. Saka tine urombo nezviri kuitika munyika yedu.
Aka akanzi kekutanga kuti vamupoko vaende kumapurisa vachida kuburitsisa vasungwa. Gore rapera vamupoko vakaenda kukamba yeAvondale muHarare kwavanonzi vakaburitsisa vakuru vakuru vekambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yeZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA, avo vakange vasungiswa nekomishoni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori hwemari yaisvika miriyoni imwe chete yemadhora. Nyaya iyi yakazongotsikwa-tsikwa ikapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamupoko kana kuZANU PF kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.